Mutauriri wemutungamiriri weMDC Alliance, Dr. Ngulule Kosibanda, vanoti mutungamiriri webato iri, vaNelson Chamisa, havana kuenda nekuti havasi kuwirirana nekutorwa kwemhiko navamunangagwa.
President Chamisa vanga vasiko vakataura nezuro kuti even dei vanga vakadaidzwa ka havadaidzwe kunovhiya mbudzi dzavo dzabiwa nemunhu abambudzi dzacho. Vanofanirwa kuita kutaurirana kuti aiwa ka ndamboba paye ndikazocheka mbudzi yenyiya todii tovhiya here, ndozo vakataura nezuro. Saka ndosaka vanga vasiko. Kasi chimwe chokwadi ndechekuti hatina kumboona kuti vambokokwa here ikoko. Kasi imazuva saka kuti kusina President Nelson Chamisa iyi inauguration, hakuna inauguration. Kwanga kusina vanhu, zvisina basa nekuti vanga vati Dynamo Snyalenda zvinozotamba mustadium imomo.
Dr. Sibanda Vashoronye kunetsana kwavanoti kuri kubuda pakati pavamunangagwa navachiwenga. Panyaya yenhaurirano, Dr. Sibanda vati havasati vasumwa zviri pamutemo.
Chikuru chakakosha ndechekuti President Nelson Chamisa vakanyora tsamba tisati tasvika musarudzo. Vakati nyaya yamuri kudaita iyi haina zvakanaka, inonetsa nyika kuenda mberi. Uyai titaurirane. Ngavapindure tsamba iyoyo togoziva kuti vari serious. Totanga tagadzira nyaya dzekuti tidzosere vana veZimbabwe kutungamirwa nevanhu vavakasarudza. Tinozviita sei? Izvo zvakakosha. And President Nelson Chamisa, nyaya idzodzo vanoda kuti dzigadzirise, vanoda kuti dzitaugwe kusvika nyika yedu yagadzirise.
VaChamisa vakaudza vatori venhau nezuro kuti vane umbo hwekuti vakabirirwa musarudzo, uye vanoti ndo vakakunda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru.
Zvakabuda musarudzo ndezvekuti takahwina sarudzo izi, and tinotenda vagari vemuzimbabwe zvizvarwa zvemuzimbabwe nekuvhota zvakanaka zvakadai. Tine urombo sikuru nekuti kuvhota kwavakaita kwakazowana kwakumbunyikidzwa kana kubirwa. Ndosaka muchiona takaita mangange kana kuti gakava navakataura nyaya dzesarudzo mai Chigumba nevakataura nyaya dzesarudzo vekudare guru rezvebumbiro remutemo Constitutional Court. Tinopokana nazvo pakuti isu chero tichiremekedza dare, asi tinotadza kuwirirana nezvakabuda mudare. Ikodzero dzedu sevagari, ikodzero dzedu sevatungamiriri vebato rakavhoterwa rinofanira kunge riri hurumende.
Mutungamiriri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti kunyange hazvo vamunangagwa vagadzwa, hapana chavanotarisira kuchinja munyika munyaya dzerugare nerunyararo.
Hatidi kukanganwa kuziva kuti vamunangagwa vakanga vakavimbisa vanhu kuti mushure me100 days matukio achapera ndichagadzisa nyaya dzemari, ndichaunze rugare nerunyararo zvavari kungotaura izvozvo. Asi tinoziva kuti rugare nerunyararo rwavo takarwuona masoja anofure vanhu vari kuratidzira murunyararo.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalshman Ncube vakurawo nechiwai vanoti kunyange hazvo vamunangagwa vataura zvakanaka nemashoko ekuvaka, muroma uzarirwe nerwisi.
Musangano weZANUPF musangano wavakuzikanwa nekureva nhema. Saka hapana chitsva chataudzwa nhasi, hapana chitsva chatingaudza vanhu kuti chichaitwa nehurumende yapinda iyi, inongova hurumende yezano.
Munyika hamuna kugadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika, izvo zviri kupawo kuti kugadzirisa nyaya dzezveupfumi kunetse. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.